mwari vanenge vakatifumamira ndichemanya 120 paka ndijerera gomba 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 isimba ravo rekuratidza kuromba kuromba ndakatakura mukwende vaitode kundisundira mugomba 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 zvakadaro mwari ndivo vanotonga kutonga kutonga vanenge vachitoda kundifuzira mugomba anoda kuti ndiende kumadziva ndadzoka manje ndakachengetwa ndina chandinotya zvamai manje ndichiripo handizi kuzofa vanopapikisa pandinenge ndagona ndosaka vachititumira makona tageti yavo ndeyekudeura ropa ndosaka vasingatishayiri mhosva vachijama zvavanofilozva ndi